manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro mbudzi 7 2022. Makateerera ku studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City, ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vabatana nevatungamiri vedzimwe nyika kumusangano wezvekushanduka kwemamiriro ekunze uri kuitirwa kuEgypt. Chitundu msere msere chinonzi NG-18 Cygnus chekambani maAmerica inonzi Northrop Grumman inoshanda nekambani huru yezvitundu msere msere ya NASA chakatakura mishina yeumhizha neumetura wekuona mamiriro ekunze munyika kana kuti masatellites madiki kusanganisira yeZimbabwe chasimuka nhasi kuenda kumwedzi. Munhau dzemitambo tichakupai hurukuro nemurayiridzi wechikwata cheGreen Fuel Lloyd Mutasa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Chitundu msere msere chinonzi NG-18 Cygnus chekambani yemuAmerica inonzi Northrop Grumman inoshanda nekambani huru yeNASA chakatakura mishina yeumhizha neumetura wekuona mamiriro ekunze munyika kana kuti masatellites madiki anonzi CubeSats eZimbabwe, Uganda neJapan nezvimwe zvekunoshandisa kumwedzi chasimuka nhasi mushure mekutadza kuita izvi nezuro sezvainge zvakatarisirwa. Chitundu msere msere ichi chainge chichitarisirwa kusimuka nezuro asi zvakaonekwa kuti pachiteshi pachaifanira kusimukira muVirginia muAmerica pakaita moto. Zimbabwe National Geospatial and Space Agency kana kuti ZINGSA ine muzinda pa University of Zimbabwe inoti yakatumira nyanzvi kuJapan kuno kunenzvera satellite yeZimbabwe inonzi ZIMSAT 1. Uganda yatumirawo satellite inonzi PLA Africa Sat 1. Nyanzvi munyaya dzezveumhetura vaRobert Ndlovu vaudza Studio 7 kuti maCubesats aya ari kutumirwa neZimbabwe neUganda dzichishanda neJapan ndeemari iri pakati pezviuru makumi maviri nezviuru mazana mashanu ekuAmerica kana kuti 20,000 ne500,000. MuAmerica mamwe maCubesats aya anotengeswa nemari inosvika zviuru gumi zvemadhora ekuAmerica kana kuti $10,000. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vabatana nevamwe vatungamiri venyika dzepasi rino kuEgypt pamusangano wakanangana nezvemamiriro ekunze wechimakumi maviri nechinomwe kana kuti Conference of the Parties kana kuti COP27 watanga nhasi paine kuwirirana kuti paziyiwe nyaya yekuti paumbwe homwe yekufambisa zvirongwa zvemamiriro ekunze. Musangano wakadai unoitwa kamwe chete pagore uye ndewekuziya nzira dzekuderedza kusvibiswa nekuburitswa kwemweya une tsvina unozokanganisa mamiriro ekunze izvo zvinokonzera kusanaya zvakanaka kwemvura kana kuti kunaisa kwayo. Vamwe vataura pamusangano uyu vanosanganisirawo vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica uyewo mutungamiri munyori mukuru wesangano re United Nations vaAntonio Guterres. VaGuterres vaudza musangano uyu kuti kunyange hazvo muAfrica muine nyika shoma dzinosvibisa mwoyo wekufema, matambudziko anozokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze anowanzowanikwa muAfrica. Izvi zvatsinirwawo nevaive mutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica vaAl Gore, vakurudzirawo kuti pasarambe pachishandiswa zvinhu zvakaita semarasha ayo anosvibisa mweya wekufema. Mirizhonga yezvematongerwo enyika inonzi yatanga zvakarikwa gutu apo vanofungidzirwa kuti vasori nevatsigiri veZANU-PF vanonzi vakashungurudza nekurova vatsigiri vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change pazvitoro zvekuChisheche muSwahili nepaChingome musi wemugovera naNezuro. Izvi zviri kuitika apo nyika yatarisana nesarudzo gore rinouya. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Direva tripusi vanopfuura gumi vanonzi vakarohwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato reZANU-PF pamwe nevasori vaifamba nemotokari yerudzi rweNP300 yainge isina manumber plates vachivharisa zvitoro zvinofungirwa kuti ndezvevatsigiri vebato rinopikisa. Mumwe mutsigiri weTriple C akarohwa zvakanyanya pazvitoro zvepachingombe vapatikai muzondo vanoti vaipomerwa mhosva iyi yekutengesa nyika nekuti vanotsigira bato rinopikisa.
Tinopinda tinodawo munhu unonzi patikai muzondo pano, zikati ndini zvikanziko iwe sei uchitengese nyika, zikati haina handitengesi nyika, zikanzi iwe unopikisana nehurumende iripo vata pasi. Vakaenda vata pasi vavatanga kundirova nematanda vaiva nawo.
Muzondo vanoti vari kutyira upenyu hwavo sezvo vakanzi vanogona kutsakatikiswa kana kuitwa kafira mberi. Vanoti vakasiya vapiwa hembe dzeZANU-PF kuti vagare vakapfeka.
Vapedza kudaro kwabva vandipisa trouzi rangu, vabva vandipisa pashapa pane moto nemetisa, vabva vanzi buda pazhe, vabva vanditichera chikomba. Vapedza kudaro kwabva vati oh, hembe dzeZANU-PF ndiyo unofanira kupfeka, tiri kunzwa munhu unotsigira unotsigira chamisa, tiri kunzwa munhu unotsigira gonese kana kanzira kana munhu weCC. Chasara ndechekuti takuvinga usiku tozoya tokutora tokunyangarisa.
Mumwe musina bhizimusi wechidzimai aramba kudomwa zita rake nekutyira pamushwaya ati akavhariswa chitoro chake akasiyiwa adirwa doro nemascard muviri wese.
Vakahwanda kubva vatizisa
vakatutira doro vakandibira nokundivhurutsira zvose, vakandivanza vakandikomba vose vari five.
Anoti kumirwa mhosva yemutsigira bato reTriple C achinzi ari kupa rutsigiro rwemari kune vanonzi vari kuda kukwidza musarudzo dzedare reparamende kuGood East vaGift Gonese. Mutauriri weTriple C mumasvingo vadirekita ramba vatenda kuti vatsigiri vavo vakarohwa vachiti sarudzo dzichauya dzinogona kudeuka ropa rakawanda vachipomera ZANU-PF mhosva yekutanga mhirizhonga.
Vamutimba, zvinhu zviri kuitika kwaGutu zvinoshungurudza zvisingatiri. Gutu yatishatira pakuti ndo yatotanga kuvamba violence muno mazvikuprovhinsi, ende zvakaitika zvokuti vanhu vanovharirwa mashopu, vanhu vachirobwa zvivictimizwa zvinongonongedzera kuti gore rinouya ya sarudza yoga dzinenge dzakaoma violence yacho, ende yauya zvokurevesa havanezani vari serious vakurova vanhu vakomana.
Vamwe vatsigiri veTriple C vakaita savamuzondo vanoti vakamhangana nyaya iyi kumapurisa epabhasera, asi vakati havakwanisi kuiferefeta nekuti motokari yainge yakatakura vanhu ava vaiita mhirizhonga yainge isina manumber plates uye vanhu vacho vasingazivikanwi. Asi vamwe vatsigiri veTriple C vanoti motokari iyi inofungirwa kuti ndeye vasoro vepamupanda wana vaive nevatsigiri veZANU-PF. Vamwe vanoti pane vaviri vakazivikanwa nezita rekuti T1 natarupiwa chete. Mutauriri wemapurisa masvingo Inspector kuda kwachede wavati havasati vanzwa nyaya iyi, asi vavingisa kuti vachataura nemapurisa ekwaGutu.
Zvandisati, asi zvamati panzipoya dzacho kudai akaindiite follow up ndione pane zvakadaro.
Sasvigaro weZANU-PF mumasvingo vaRobson Mavhenyengwa vati havanawo kunzwa nyaya iyi, asi vachiti bato ravo hariite zvemhirizhonga.
Weekend ndandiri kuchiredzi tatine maprograms kuchiredzi. Regai ndikubvunza kwaGutu because ndatopindawo nhasi mune network, ndandiri kumawadzi andanchifamba kwakusina manetwork.
akakaske kutanga kuita mishonga mbuno ili gorerino mwezi mishonga ya pura vangwati giribe triple C vaikurudzira vanhu kunyoresa kuvota vakaro vakapedzera vaenda kunopotera mumakoma kuGutu West vachitiza vanofungidzirwa kuti vatsigirive ZANU-PF. Korera pera, umwe mutsigiri weTriple C, Vanyasha Zambe, vakarohwa vakashayika, nevanofungirwa kuti vatsigirive ZANU-PF. Zvichakadaro, bato reTriple C rinoti, imwe nhengo ya vaHwanda Matashu, vakatemwa mumusoro neparuoko neBemba, vakakuvara zvakaipitisisa nakanzura weWard 12 waChris Mudengedzerwa weZANU-PF. Izvi zvinonzi zvinotevera danho range ratorwa nakanzura uyu, kuti vaMutashu vasapiwe mbeu kubva kuhurumende vachipomerwa mhosva yekutsigira bato rinopikisa. Hatina kukwanisa kubata vamudzengererwa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Hurumende nevashandi vayo nhasi vaita musangano vakatenderana kuti vashandi vose vapiwe mari yebonus, kwete zvange zvichimbotaurwa nehurumende zvekuti pachatanga paonekwa kuti mushandi akashanda sei gore rose asati apuwa mari yebonus. Pamusangano uyu panonzi pawiranwa kuti vashandi vanezvigaro zvepamusoro-soro chete ndivo vachapuwa mari dzemabonus pachionekwa kuti vakashanda sei. Gurukota rezvashandi muzvinafundo Paul Mavhima vaudza Studio 7 kuti vachiri vakamirira kubva kuvamiriri vehurumende vapinda musangano nevashandi. Vavimbisa kuti vachataura neStudio 7 mangwana kana vapirwa zvabuda mumusangano wanhasi. Asi mukuzeya nyaya dzemabonus idzi, tabata mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure.
Tukufara kuti zvirongwa wanga wada kuitwa nehurumende wekuti bonasi rakuzopiwa avo vanenge vagona basa chete hazvisiri izvo zviripo. Anyawa bonasi raakupiwa munhu wese anouya musivil servant. Zvino zvatava tichingochemera nguva yese tichiti bonasi ringaripiwe munhu wese anenge ashanda, anyawa bonasi ndere munhu wese. Asi kana vada zveperformance votsvaga vavo vekuvawedzera pamusoro peanyawa bonasi. Asi izvo chirikunyanya chirikuzotisuwisa ndechekuti riri kunzi bonasi richabhadharwa mumatrenches.
Izvi zvinorevei?
Zvireva kuti saka mari ichazopinda muna December. Tinoona kuti inogona kuzonge yairodwa neinflation nenyaya yekuti panoti wandei mari mumusika vanhu vakati spendei yakati wandei maprice yedu tinoona achikwira. Saka painozoti yapinda yaDecember tinoona kuti vanhu vanenge vaisakwanisa kutenga zvinhu zvakawanda zvavaikwanisa kunge vachitenga muna November.
Zvizvi zvamuri kukurudzira hurumende kuti iite?
Tinokurudzirawo hurumende kuti kana vachifikisa maconditions of service yevashandi, vatore nzira yekugara pasi nevashandi nemushandirwi vachionesana izvo zviri mubumbiro remutemo wedu. Public Service Commission inosungirwa nesection 203 kuti pese painoda kufikisa maconditions of service inge ichiita collective bargaining. Zvisati hatsaone yaendesa joint negotiating council.
Kuti yaita sei?
Kuti haichaseze basa rayo. Nyaya yemabhonasi ingadai ichitaurwa proper collective bargaining table. NJNC haipe mukana wecollective bargaining, inoita zvekungokonza utana chete.
Mutungamiri wesangano reATUS vaObert Masaraure vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanorarama nekutengesa mudhorobha reKios pamuganhu weCameroon neEquatorial Guinea vari kuchema-chema kuti kuvharwa kwemuganhu pakati penyika mbiri idzi kuri kukanganisa basa ravo zvakanyanya. Equatorial Guinea inoti yavhara muganhu uyu nekuda kwesarudzo dziri kuitwa musi wa20 mbudzi munyika iyi. Hurumende yeEquatorial Guinea inoti haisi kuda kuti vairi kuti vanofurikidza mwero vakanganise sarudzo dzemunyika iyi. vanoona nezvematongerwo enyika vanoti varikutarisira kuti mutungamiri wenyika iyi vaTeodoro Obiang Nguema Basogo vakatanga kutungamira nyika muna 1979 mushure mekupidigura hurumende nemauto ndivo vachakunda musarudzo idzi. Bazi rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeBritain rinoti kukundikana kweRussia muhondo yemuchadenga kuri kukonzerwa nekuti mamwe mauto ayo haana kunyatsodzidziswa zvechiuto. Britain inoti ndege zhinji dzehondo dzeRussia dzakadonhedzwa muUkraine uko vatyairi vadzo vachifa zvekuti kugadzira dzitsva uyewo kudzidzisa vamwe zvechiuto zvichatora nguva. Zvichakadaro, mudunhu rakapambwa neRussia reKherson vanhu havana magetsi nemvura. Vatungamiri vakagadzwa neRussia mumatunhu aya vachiti zviri kukonzerwa neUkraine iri kuramba ichibhomba nzvimbo dzine magwenya emagetsi nekunogadzirwa mvura. Gwaro richangoburitswa nebazi rezveutano rinotarisa nyaya yechirwere chegomarara reCancer Registry rinoratidza kuti gomarara repamuromo wechibereko, repazamu nerepanhengo yesikarudzi ndiwo ari kubata vanhu vakawanda munyika. Pakaitwawo ongororo iyi muna 2018 zvakabuda pachena kuti vanhu zviuru zvinomwe nemazana masere nemakumi mana nemumwe chete kana kuti 7841 ndivo vakabatwa nemagomarara munyika mugore iri. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Mukuru weCancer Registry vaEric Chokunonga vatsanangura zvakabuda muongororo yavo.
Vanhu vakabatwa vaine chirwere checancer kana kuti gomarara mugore ra2018 vanokwanaiwo kuita 7841. Pauwandu uyu vanhu vanokwana kuita 3301 vanga vari vanhurume, vanhukadzi vanga vari 4504. Ava ndivo vanhu vese vakabatwa vaine chirwere checancer kana kuti gomarara mugore ra2018. Cancer chirwere chinobata vanhu vemarudzi ose, vanhu vemazera ese. Takatarisa nechirwere ichi mugore ra2018 Zimbabwe yese. Chirwere changa chakanyanyisa checancer changa chiri chirwere checancer yemuromo wechibereko kana kuti cancer of the cervix. Yakaoneka iri 21% kana kuti zvikamu makumi maviri nechimwe chete kubva muzana. Prostate cancer inobata vanhurume asi takasanganisa macancer yese yakaoneka iri panumber 2 iri 11%.
Vacho kunonga vanoti
pa number 3 tine breast cancer kana kuti cancer yezamu yakanga iri pa 8% ichitedzerwa nechi4 inoitwa iyo non-Hodgkin lymphoma yanga iri pa 5%. Pa number 5 pane cancer yepauro inonzi esophagus yanga iri pa 4%.
Vacho kunonga vaendera mberi vachipatsanura magomarara anonyanya kubata varume.
Cancer yepamusoro-soro pavanhurume yanga iri prostate cancer inova yanga iri pa 28% ichitedzerwa neinonzi non-Hodgkin lymphoma pa 8%. Panumber 3 pane inonzi Kaposi sarcoma yanga iri pa 7% ichitedzerwa panumber 4 paine cancer yepauro kana kuti cancer yeesophagus iri pa 6%. Panumber 5 pane cancer yeliver kana kuti cancer yechiropa inoya yanga iri pa 5%.
Vaendera mberi zvakare vachitsanangura magomarara anonyanya kubata vakadzi.
Takatarisana nevanhukadzi, cancer yechibereko ndiyo yakanyanya kuwandisa iri pa 38% ichitedzerwa necancer yezamu kana kuti breast cancer pa 13% ichitedzwa necancer yepauro kana kuti esophagus pa 4%. Panumber 4 pane cancer inonzi non-Hodgkin's lymphoma inoyanga iri pa 3% ichitedzerwa necancer yemudumbu kana kuti stomach cancer panumber 5 iri 3%.
Vacho kunonga vanoti vana vakabatwa nechirwere chegomarara pakaitwa ongororo iyi vanosvika zviuru zviviri nemazana maviri ane makumi mapfumbamu nevatatu kana kuti 2293. Vaendera mberi vachiti pavanhu mazana matanhatu nemumwe chete 601 vakabatwa negomarara repazamu varume vaive gumi nevana. Mukuru wesangano recommunity working group on health vaItai Rusike vaudza Studio 7 kuti rimwe dambudziko riri kusangana nevarapwa vemagomarara dere mari inobhadharwa nemasangano emedical aid iri kurambwa nezvimwe zvipatara. VaRusike vanoti vamwe vanozoguma vatengesa midziyo yavo nedzimba kuti vakwanise kurapwa magomarara aya nokuti vanenge vatopererwa nemazano ekutsvaga mari.
Asi dambudziko redu rechirwere chekenza muno muZimbabwe rinotangira pakuti veruzhinji vanozoenda kuzvipatara apo kenza yacho inenge yakomba kana kuti yadzika midzi mumiviri medu. Izvo zvinozoita kuti kurapwa kwechirwere chekenza kunge kuchiita sekunoti netsei.
Muzvinafundo Hilda Matarira vepa University of Zimbabwe vanoti kurapa kwemagomarara kwave kunetsawo nekuti mishina inorapa denda iri kuzvipatara zvehurumende yakafa gore rakapera, zvichireva kuti wese anobatwa nedenda iri anotoenda kuzvipatara zvinobhadharisa nemari yekunze iyo isingawanike nevazhinji. Muzvinafundo Matarira vanoti rimwe dambudziko rasangana nebazi reutano ndiye vana chiremba, vana mukoti nevamwe vashandi vezveutano vakakosha avo vari kusiya mabasa vachienda kune dzimwe nyika kwavanobhadharwa mari iri nani. Vakafa nemagomarara muongororo yakaitwa muna 2018 vanosvika zviuru zviviri nemazana manomwe nemakumi mana nevatatu kana kuti 2743. Dzivirira kubatwa nechirwere ichi, vanhu vanokurudzirwa kudya chikafu chechinyakare, kupota vachigwinyisa miviri uye kuongororwa pagore navana chiremba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropafadzo Mapinitse.
Vakuru vakuru vesangano reWorld Diamond Council rinoona nezvekutengeswa kwemangoda vari kutarisirwa kuenda kwachiyadzwa kumaNikaland mangwana. Asi vagari vemunzvimbo iyi vanga vachida kuratidzira vachitsutsumwa nemabatirwo avari kuitwa nehurumende, vanonzi varambidzwa kuita izvi nemapurisa. Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvezvicherwa vaWinston Chitando kanawo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo, sezvo vose vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Asi tabata sachigaro wechiyadzwa Community Development Trust vaMarvin Mudiwa kuti tinzwe zviri kuitika.
Hatisatanya kuziva kuti mukana wekuti titaure nawo tinouwaniswa here, asi matauriro azvakanga zvamboita pekutanga zvanga zvichiratidze kuti pachaite mukana wekuti macommunities akwanise kusangana neweldcanco.
Kuri kuti mawana mukana uyu, muri kuda kuvaudzawo kuti kudi izvi zvamuri kufunga kuti zvakakosha kuti zvitaurwe?
Zviri zvakakosha zvanga zviri zvekuti kana paine zvatinoappreciata zvinenge zviri kuitwa mukana wacho ndiyenyu. Kana paine zvimwe zvinhu zvatinoona kuti tichine zvishuwo zvekuti zviitwe nemamining companies negovernment, umwe mukana futi iyoyo wekuti tizvitaure. Saka zvakakosha kuti varegedze macommunities achisangana neWorld Diamond Council vanotaura zvazviri muhama dzavo, zvinhu zvese zvinogadzirika kana zvinhu zvapuwe mukana wazvo kuti titaure. Asi pakazonzi hamuchaonani navo padero patogadzire dambudziko, naiyozvo kuti World Diamond Council inenge yakuona futi kuti panogononga paine zvimwe zviri kuvigiridzwa zvekuti zvisazikana. Saka ndiri kureti zvanga zvakakosha kuti mukana wawo unge uripo nekuti vasangane nemacommunity. Since Zimbabwe is going to assume nyaya chairmanship yekpc, zvakakosha kuti isaure ine zvimwe zvinhu zvainodzivirira kuti zvisazikana, nekuti kana vandodzivirira zvotoreva kuti hapana chimwe chinozogadzirika futi kumberi.
Zvii chaizvo zvamuri kuda kuti zvigadziriswe?
Takatarisana nekubva kumainwa kwakatangirite Diamond kaane nguva yakareba, tatarisa 2007-8 up to now. Tichifananidza nemamwe macommunities anozvicherwa, tiri kuona kuti takafarirwa zvikurusa. Kwainge tidai kuri kuti vanga vambogadzirawo marodhi anoratidzawo kuti kune zvicherwa zviri kuita, zvinhu zvinenge zvakadaro. Tine zvipatara zvatinotishuvira kuti dai tanga tiine referral hospital hombe inosapotwa nezvese zvikwanisiro zvekuti vanhu vaone utano hwakanaka. Tinotarisira zvekuti mune nezvikoro zvikoro zviri saraundi zvive zvine dzidzo isingaite kuti vana vanotozvinotodzokera mashure sezvezvaita izvozvizvi. Tine vana vanodzirwa kudzirirwa $40 zvinotoda kuti mubereki anenge aisina kana chikwanisiro. Tiri kuti government yakanga yakaisa mutemo wekuti macommunity share ownership trust mune mari inofanire kuitwa 5%. Tikawane 5% kuanzini, tikawane 5% kuZCDC pagore, tinokwanisa kuti madevelopmental projects edu masustainable development akawanda. Tinokwanisa kuti zvibarabo zvedu izvo zviyazvo hazvisi kuchaitika eriya yakareba hatina kutomboona. Ndosaka vanhu vakura vakuratidze kutoti hapana kunzvidzana kwakanaka.
Tiri kunzwawo kuti manga muchida kuratidzira mapuwa here mvumo nemapurisa.
Kuratidzira vanhu vakanga vakaisa application vakati ngatiitei zviri pamutemo, toita peaceful demonstration yekuti paoneke kuti tingataura sei zvinyenyeto zvimwe zvacho zvandanga ndichitaura nezvimwewo zvakawanda wanda zvakadai nekuti vanhu vanga vachiite marunning battles nemasoja kuno, vanhu vakawana raundi vapamashops vachiendeswa kumadiamond base vachibhadharise dzimari dzavasina. Magariro acho anga asina kunyatsokunzvidzana. Saka vanhu vanga vati zvaa zvakadaro ndo paaite mukana wekuti titaurirane negovernment ichizoona because ndo uchanga yaa chairman TTC. Saka tinoti ilide by example, ikalida by example nyika dzese ine dzimwe nzvimbo dzakadaro vanoona kuti izvi zvakanaka zviri kuitwa negovernment yezimbabwe.
Avo vanga vari sachigaro wechiyadzwa Community Development Trust vaMalvin Mudiwa vachitaura vari parunare vari kwachiyadzwa kuManicaland. Muchirongwa chedu cheLife Talk na 8pm nasi tiri kutarisa nezvesarudzo dzakakosha zvikuru dzemuAmerica dzinozikanwa nekuti maMidterms. Sarudzo idzi dziri kuitwa mangwana uye dzinenge padzinopera panenge pozikanwa kuti nderipi bato rinenge rine vamiriri vakawanda mudare repamusoro reSenate nemuHouse of Representatives. Vanenge vakwanisa kubudirira ava vanokwanisa kunge vaine chekuita nekuti America inenge ichitora gwara ripi munyaya dzezveupfumi uye kudyidzana nedzimwe nyika dzakaita seZimbabwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am, 4930, 13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 6175, 7255 per short wave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Chitundu musere musere chinonzi NG18 Cygnus change chakatakura masatellites madiki anonzi CubeSats eZimbabwe, Uganda neJapan chasimuka muAmerica nhasi chakananga kumwedzi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vabatana nevatungamiri vedzimwe nyika pasi rose kuEgypt kumusangano wakanangana nezvekuvandudzwa nezvekushanduka kwemamiriro ekunze. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele kubva kuna Gaina Saidi.
kuisika tisenda baku VOA.